have a great day.
Tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechitatu Jubhu 19, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoziisa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvose zvichange zvichidzoka munyika zvichange zvichisungirwa kugara kwazvo zvoga kwemazuva zvichibhadhara zvoga mari senzira yekudzivirira kupararira kweCovid-19. Bazi rezveutano rakazivisawo nezuro kuti munhu mumwe chete akafa neCovid-19 kuulawayo. Vamwe 23 kana kuti 23 vakawanikwa vaine chirwere cheCovid-19. Sangano revarairidzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti bato rezano PF riri kumanikidza varairidzi kupinda misangano yezvematongerwo enyika munguva dzebasa. Asi zano PF inoti izvi ndezvemugodzi matsuro ichiti hapana munhu ari kumanikidzwa kupinda misangano yayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende yakazivisa nezuro kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinopinda munyika zvichibva kunze zvave kufanirwa kutanga zvanogariswa kwazvo zvoga kana kuti kwarantini kwemazuva zvichibhadhara zvoga mari senzira yekuzvidzivirira pamwe nekudzivirira kupararira kweCovid-19. Vachitaura mumusangano wemakurukota nezuro gurukota zviburitswa kwemashoko amai Monica Mutsangwa vakatiwo vafambi vanenge vawanikwa vaine chirwere cheCovid-19 vachaendeswa kunzvimbo dzinochengeterwa vanenge vaine chirwere ichi kana kuti isolation center vachibhadharawo zvakare mari dzavo voga. Izvi zviri kuuya panguva iyo vanhu vakawanda vane kutya kuti utachiwana hwakatanga kuonekwa kuIndia weB1617 unogona kunge wave munyika zvichitevera kuwanikwa kwawo munyika dzakapoteredza dzinoti Botswana neSouth Africa. Utachiwana uhu wavewo munyika sere dzemuAfrica pari zvino. Vanhu vaviri vakabva kuIndia vachipinda muZimbabwe vakawanikwa vaine COVID uye mukuru anoona nezvekudzivirirwa kweCovid-19 munyika Dr. Agnes Mahomva vakaudza Studio 7 kuti vari kumhanya-mhanya kuvheneka zvavainazvo kuti vaone kana zviine utachiwana hwekuIndia uhu. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike avagara vachikurudzira kuti vanobva kunze kwenyika vaendeswe kwavo voga vachizvibhadharira miripo.
Isu tinogamuchira urongwa hutsva hwatorwa nehurumende sezvo zvirizvo zvatanga tichikurudzira nekuda kwekuti Zimbabwe hazvaigona kuti mutariro pasure hurongwa hwanga huchiitwa nedzimwe nyika tikatarisa nyika dzakaita sana Britain vanogara vachitoti kana uchipinda muBritain unosvikira kuquarantine ende uchizvibhadharira nemari yako zvimwezvo nekuda kwekuti kana wazoonekwa uri positive unoendawo zvikare kuisolation kwaunenge uchizvibhadharira nemari yako saka isusu tinozvigamuchira zvikuru uye tinovimba kuti zvichaita kuti vanhu vaivai vari kubva kunyika dzatingati mahotspots dzine uwandu hwakawanda hwevanhu vane COVID-19 dzakaita sana India vafunge kaviri vasati vauya kuno kuZimbabwe. Zvinotibatsirawo zvekare bhozi tichitanga tichitotya kuti nekuda kwethird wave yeCovid-19 sezvo kuchiziva kuti mamiriro emabasa ezveutano muno munyika haana kunyatsoti tsvikiti saka tikazoita dambudziko rekuzorohwa nevariant iyoyi iri kubva kuIndia tinobva tazopinda dambudziko guru saka matanho atorwa nekabhineti iwawo aiwa tinomakurudzira uye tinomatenda.
Vazhinji vari kuchema nyaya yekuti hongu matanho iyoyo anogona kunge achitorwa asi mikana yekupinda munyika kana kuti mabhodha umu vanhu vanokwanisa kunge vachingozosvetuka mabhodha vachipinda muZimbabwe zvinoita kuti pasazoonekwa zvakanyanya kuteerwa kwekupinda kwedenda iri. Zvii zvamungataura?
Tinoziva kuti mabhodha edu ane maburi tinovati maporous borders kuenda maboda irori boda redure Zimbabwe ne South Africa Zimbabwe ne Botswana Zimbabwe ne Mozambique Zimbabwe ne Zambia tinirambo sikore vano vakawandisa vanoramba vachipoya zuva nezuva saka zvinenge zvakakosho zvekare kuti daita wedzera matano ekupikita kumaboda ikoko kuwedzera maserezi kumaboda ikoko kuitira kuti mumwe nemumwe anenge achipinda muno munyika anga achinyatsoskrinwa
takanzwawo nemusi wemuvhuro Botswana ichizivisa kuti yakanga yawana vanhu vaviri vane variendi yekuindia iyi tichiona kuti South Africa imwe yenyika dzinonzi dzine variendi iyoyi nechekare panyika sere dzemuafrica dzine variendi iyoyi izvi zvamungataura
izvo zvinoreva izvo kuti isusu senyika muno muzimbabwe tinokwanisa kuzvinyengera kana kuzvisimbisa tichiti variendi yekuindia hatisatita nayo izvo zvinokonzerwa nekuda kwekuti testing capacity yedu yemuno munyika ichiri pasi pasi uwandu hwevanhu vari kutestwa muno muzimbabwe tichiri kumasure zvakanyanya saka irori dambudziko reindian variant tinogona kunge chitori naro
vanga vari mukuru wecommunity working group on health vaitai Rusike vari parunhare muHarare nestudio 7 zvichakadaro bazi rezveutano rakazivisa nezuro chipiri kuti munhu mumwe chete akafa necovid-19 kubulawayo vamwe 23 kana kuti 23 vakawanikwa vaine chirwere checovid-19 izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichinyika yose kubva pachatanga wasvika pazviuru 30 nemazana 565 kana kuti 38,595 uwandu hwevanhu vafa necovid-19 hwakasvika pachiuru chimwe chete nemazana 573 kana kuti 1583 kusvika pari zvino vanhu zviuru 600,591 nevapfumbamwe kana kuti 600,579 vabayiwa nhomba yekudzivirira covid-19 Ruware Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti nhengo dzebato rezano PF dziri kushungurudza varairidzi kumaruwa zvikuru mudunhu rehwedza kuburikidza nekuvamanikidza kupinda mumisangano yezvematongerwo enyika munguva dzavanofanirwa kunge vachiita basa. Mutungamiri weATUZ Vaobert Masaraure vanoti nhengo dzezano PF dziri kupinda muzvikoro uye dziri kumanikidza varairidzi ava kupinda mumakomiti anomirira bato iri uye kuti vabatsire mukuzadzisa chirongwa chezano PF chekuunganidza vatsigiri mamiriyoni 5 sarudzo dza 2023 dzisati dzasvika. Ngatinzwei vamasaraure vachitsanangura pamusoro penyaya iyi.
Tikutambira mabato anoshungurudza yekuti zano PF iri kuenda muzvikoro nguva yekuti vana vanenge vakatsidzidziswa nevarairidzi pamazuva mashoma vari kuenda kubasa vovamanikidza kubuda mumakirasi vovati vada kuita musangano navo pamisangano yavari kuita navo vari kuvati chigadzirai maseo ezanu PF chiumba towards 5 million voters ze2023 vachitizve varairidzi nemamumasimuzevasi ese havachatenderwe kusapota rimwe bato vanhasi zvichienda mberi vakuzongosapota zanu PF chete nekuti ndo iri kuvapinza basa veri kuvapa mari mumbunyikidzo uku kuri kutora kodzero dzevanhu varairidzi vakugara vachitya kwamutoko kuhwedza vakafonerwa izvezvi nekunani mashoreland west vanhu vakutya nekuti zanu PF yatopinda muzvikoro ichizvitora senzvimbo yayo yekumobhilaiza mavhotas ichimanikidza munhu wese arimo ari paadult age kuti ajoine masoro ezanu PF zvinove zvinhu zvinokanganisa dzidzo yevana zvinove zvinhu zvinoita kuti maticha edu atye kugara kubasa vachinji vamwe vakuda kutotisa kumabasa kwavanoshandira.
Matimaidza here kugarawo pasi nevebato iroro vari kuita izvozvo muchinzwawo zvikonzero zviri kuita kuti vadaro imi muchivapawo zvikonzero zvinoita kuti nhengo dzenyu dzisamanikidzwa kuenda kumisangano iyoyo.
Hongu takaedza takazama kutaura nezanu PF pa2017 patakaenda ku court kumasvingo justice vafusire vachitara kuti hakuna political party inotenderwa kupinda kuchikoro ichiita zvinhu zvakadai asi munokatarisa zvapf yakazoenda ku supreme court ichisaita matechnicalities isingataure nyaya yataitaura yekuti mapolitical parties ngaasa kupindwa kuchikoro ikashingirira kuti zvezi ruling iyi yaitwa set aside kusvika matechnicalities agadzirisiwa tikaenderera mberi zvakare tichigadzira gwaro rataiti safe schools recommendations tikaripa pati yezanupf nemamwe mapati ese emuzimbabwe tichikumbira kuti zvikoro zvedu ngazive zvimbo zvekuti vana vadzidze vakasununguka
mutungamiri wesangano revarairidzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe atuzi valbert masaraure vari parunhare muharare nestudio 7 sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanu pf vatafadzwa mugwadi ava vanotenda kuti bato ravo riri kuunganidza vatsigiri mumatunhu ose kuti risvitse chigacharo che5 million sarudzo dzisati dzasvika asi vachiramba kuti vanhu vari kuita zvekumanikidzwa kupinda mumisangano
hakuna zvinhu zvakaita seizvozvo hatina kana ripoti yatati tawana kuti kune nhengo yomusangano iri kuforeredza vanhu vangava maticha vangava vanhuwo zvavo kuti vapinde musangano kana kumastructures emusangano asi zviri kuzikanwa izvo takaparura chirongwa chekuti mamembers ose emusangano ngavadzokere kuseru vanorejesta kuseru membership yose yemunhu wese wemusangano iri museru zvakare zvidzidzo zvecurriculum yedu of the Chitepo School of Ideology does not teach people to be violent in mobilization hazvimo mucurriculum yedu iyoyo it is very clear on the conduct of party cadres when they are doing mobilization saka mashoko ekuti tiri kuita mhirizhonga mashoko okunyepa again the party has received tens and tens of thousands of people defecting kubva kumapato anopikisa vachiuya kumusangano wezanupf freely willingly vachizvifarira vanhu ivavo havasi kuforeredzwa munovaziva vamwe namazita avo nokuti vaiva vakuru vakuru saka zvino chatingagozoda kuti tiforeredze vanhu chii ivo vachiuya zvine jekereni zvinhu zvinongotitaridza chete kuti those have lost political oxygen vasingachakwanisi kufema mune zvematongerwo enyika ndo vava kutsvaka nyaya they are very much aware kuti 2023 hakuna the ball is lost the game is lost already saka vava kutsvaka zviningampinyi zvokuti vagozoti haa tabiriwa hatina nhengo dzedu dzinoita violence hatitenderi zvekare mhirizhonga munyaya dzemobilization hakuna zvakadaro
tinoona kuti bumbiro remitemo vamugwadi haribvumidze kuti vashandi vehurumende vanga vachiita zvematongerwo enyika vari pamabasa zviri kuitwa izvozvi nenhengo dzenyu dzezanup f zvinosiya papi bandiko remutemo iroro
hongu varayiridzi vezvikoro macivil servants hongu havatenderwi kuita zvematongerwo enyika kana vari pabasa ravo asi zvebumbiro remutemo irori ramunotaura pamusoro pezvaro maningi munozivawo here kuti mubill of rights yaro kana kuti mubhili rinotaura nezvekodzero dzevanhu rinotaura kuti hakuna munhu anotorerwa kodzero yake yokuvhota bato raanoda kana rekujoina musangano waanoda
ava vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanup f vatafadzwa mugwadi vari parunhare muharare nestudio 7 repamusoro rehigh court nhasi riri kutariswa kunzwa nyaya yakakwidzwa neHarare Residence Trust pamwe nevagari vekutenwald avo vari kuchema chema kuti kanzuru haina kusiya nzvimbo yekuvakira chikoro zvopa kuti vana vavo vafambe nzendo refu kuenda kune mimwe misha nzvimbo iyi yakavakwa muna 1996 kuburikidza nechirongwa chebhanga recabs uye ine vanhu vanosvika zviuru gumi nezvitanhatu vaendeswa kumatare igurukota rezvematunhu vajolai moyo uye kanzuru yeHarare kanzuru yeHarare inonzi yakatengesera nzvimbo yaifanira kuvakirwa chikoro kune mumwe munhu uyo anonzi akabva avaka chikoro chembozha zvasiya varombo vasina kwekuenda hatina kukwanisa kubata vamoyo kana mutauriri wekanzuru yeHarare vamichael chideme asi vaimbova meya veHarare panguva iyi vahebert gomba vakati kana vagari vaisada kuti nzvimbo yechikoro itengeserwe mumwe munhu vaifanira kuramba mukati memazuva makumi matatu kubva zvakashambadzwa danho iri sezviri mubumbiro remitemo mukuzeya nezvenyaya iyi blessing zulu westudio 7 abata mukuru weHarare Residence Trust vaprecious shumba
vagari wenzvimbo yekutinold south muguta reHarare wane nzvimbo ya wakanga wakasiirwa pa plan yenzvimbo yekuti pachazowakwa primary school.
Ko iko zvino zviri kufamba sei kune vana vechikoro vanogara muTinold macho?
Ngekuti wana wenzvimbo iye Tinold nguva zhinji wari kufamba wachienda kuzvikoro zviri kukuwadzana, kudzivarasekwa, kuenda kunana mufakosi kubudiriro kutsvaga kwekudzidzira kubva kuprimary uye kusecondary.
Tiri kunzwawo kuti vana vari kusanganawo netsaona dzakasiyana siyana vachifamba nzendo refu idzi. Mungatsanangura here ipapo vashuma?
Mukufamba kwenguva wana vazhinji wanga vari kutsikwa wachifa, wabereki vachirasikirwa nenguva yekuti wana vari kukwira makombi akawanda apa wabereki vazhinji hawana mari.
Vagari vakasuma here kanzuru nezvedambudziko rawe?
Vagari veikoko wachishanda pamwe chete neHarare Residence Trust wakanyora mapetition, wakanyora magwaro kukanzuru kuti tiri kuda nzvimbo yedu yechikoro. Izvi zvakazosvika pakuti waende ku Dare Redzimhosva ku High Court kundotura nyaya yavo.
Vari kuda kuti dare riite sei apa?
Kuti High Court imanikidze kanzuru kuti iite zviri pamutemo weeducation, iite zviri pamutemo weurban councils act, zviri pamutemo weregional town and country planning act. Saka nyaya iyi pari zvino iri kunzikwa mudare redzimhosva reHigh Court. Nyaya iyi ichange ichizeiwa zvakare muHigh Court kanzuru ichipindura nyaya yekuti yakatorawo ground rekanzuru rinofanira kunge richiwakwa primary school kwakuriisa mumaoko yatingati private college.
Vagari varoda kuti kanzuru iite sei chaizvo kana panga patovakwa chimwe chikoro vashuma?
Vagari vari kuda kuti kanzuru imanikidzwe pasi pemutemo wachiteedzerawo zvisungo zvawakamboita zvekanzuru kuti pavakwe chikoro munzvimbo yeTinold South kurerutsira wana uye kuzadzisa kodzero yedzidzo yewana wemunzvimbo iyi.
Vanga vari mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zviri mune mamwe mapepa nawu. Panore News Day rine musoro wenhau unoti bato rinopikisa reMDC Alliance rinoti kana rakakunda musarudzo dza2023 rinongoda chete mwedzi mitatu kugadzirisa upfumi hwenyika hwarinoti hwagwadamiswa pasi neutongi hwezano PF. Bepanhaure padande mutande reZim Morning Post rine musoro wenhau unoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatumira chikwata chakasimba cheAffirmative Action Group kana kuti AAG kudunhu reBhinga kumateveleland North kuti chinoona kuti zvii zvingaitwa kuti dunhu iri rivandudzwe munyaya dzebudiriro. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nhumwa dzesangano reUnited Nations dzinoti mamiriro ezvinhu muGaza ari kuramba achidzikira mazuva mapfumbamwe kunetsana pakati peIsrael nePalestine kwatanga. MuGaza vanhu vanosvika mazana maviri vanonzi vaurayiwa, vamwe vanodarika zviuru zvitanhatu vachikuwadzwa. Vanhu makumi maviri vaurayiwa muWest Bank uye zvombo zvaikandwa nePalestine munzvimbo dzizere vanhu muIsrael zvinonzi zvakauraya vanhu gumi nekukuwadza vamwe mazana masere. Nhengo dzeparamende muMalawi dzakaita nhende shure dzakagadza Mai Martha Chizuma semunhukadzi wekutanga kutungamira boka rinoona nezvekurwiswa kwehuori kana kuti anti-corruption bureau. Nhengo idzi dzakambenge dzaramba kutambira Mai Chizuma svondo rapera izvo zvakasimudza zvipomerwa zvekuti vanopikisa vakanga vakanganisa urongwa uhu nekutya kuti vangangotongwa nemhosva dzouori munguva yavaive mumasimba. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Aiwa pa Studio 7 apo muri kugona. Muri kugona chaizvo. Luku Malawa ngaende kumudya ndigere. Nekuda kwokuti ranga riri gweta ramunangagwa rinovamirira nyaya dzavo dzese. Please vanhu vemuZimbabwe endai munobayiwa majekiseni. Please ndini mai mashiri ndiri papolokwana apo. Endai munobayiwa majekiseni. Hakuna upenyu ndehwako unyango ukati nhai munangagwa akanoitora asi akatora kurapa iwewe nemhuri yako. Ngatiendei tinobayiwa vaccine kuprotekta vanhu vari kufa vedu wei, vanhu vari kufa munambozviona imi, vanhu vari kufa kutaura chokwadi muno muSouth Africa. Asi mazuva ano zviri nani. Ngatibayiwe yekutongonobayiwa hako mahara yakanohudwa uko ikauya. Aiwa vanhu vemuZimbabwe, hatirege kutsvaga zvinhu zvakawanda zvimwe zvatisingazivi. Kana iwewo munhu wani usingade kubayiwa, enda regedza vamwe vanoda kunobayiwa kwete kupa vanhu nyaya dzisiridzo. Please.
Mamukase pastudio 7 apo. Vakadini zvenyu vashamarari vestudio 7, vashamarari venhefe nyuro yechokwadi nevenyuro yeguta ruzhinji. Tinokutendai chose nenhefe nyuro dzenyu vanhu vestudio 7. Problemu yatasangana nayo vanhu vestudio 7 yekusarudzavo maudhiyo evamwe edu muchisiya. Muchisarudza maudhiyo evanhu vamunoda edu muchisiya, ndoproblemu yatasangana nayo. Dai muchingotiwo nevamwe vese tingatotaurawo zvine musoro wani, tiri kurwadziwa tiri mumasango matiri kuparapata, tinorwadziwavo. Tinoda kuti hurumende iripo izinzwevo zvimashoko atinenge tichitaurawo kuti aiwa, nyika ngaigadziriswe, nyika ngaionekwe kunzi pakashatika ndepapi, kwete zviri kutaurawa namugwadi mashoko anotirwadza. Ndatinditaurewo pastudio 7 nemashoko akandibata akandibora pamwoyo akati kundirwadza nanhasi uno, mashoko akataurwa namugwadi ekuti vanhu vari kunofudza mombe kumhiri kwemakungwa vachinodini vachinokwesha chembere. Mashoko iyayo akandirwadza, ndasaka ndatirega ndimbobatawo pastudio 7 ndikwanisewo kuti ndikurukurewo nezvemashoko angu andirwadza. Mugwadi mashoko ake, kana ari munhu anorarama panyika, ari munhu ane ropa, haafani kutaura mashoko iyayo. Munhu ari kudya chiba chimora mari dzenyika. Nokutendai zvangu, ndini big fish yapo pajobheka apo, ndini zvangu big fish.
Mangwanani westudio 7. Tinofara chaizvo nenhoroondo yemunotitaurira. Inhoroondo inofadza, ino upenyu hwakanaka, tichiziva kushata kwavanhu nokudi zvese zvinobva panhoroondo yamunotipa. Inini ndinogara kusouth Africa, Joburg. Ndini Vakimbi. Ndaida kungotaurawo zvangu zvishomashoma kuna vamugwadi. Vamugwadi nezvavari kutaura maererano tisu vanhu vari kunze kwenyika kudai zvinongoratidza zvega kuti iwe chaiwo havana kudzidza. Zvokuti munhu wakadzidza haatauri zvinhu zvakadaro. Kuti ivo vari kutorarama izvezvi mari yavanohora, vanohora maUS anobva kupi? MaUS avari kuhora ngedu maUS ava tiri kutovahoresa isusu. Isusu tisakatodzidza kudarika ivo. Mugwada ane zero neni, hapana kutoita mudoko neni, mwana mudiki. Munhu akadzidza anoziva kuti ndirye zvabva kupi. Ukaona munda uchibva hausiri iwe wakarima, ing'ombe yakarima. Ng'ombe iyoyo ndoyo yakatongwara kudarika iwewe, nokuti yanga isipo ng'ombe iyoyo hapana chawaiwana. Saka iye kana achiti vanhu vari kunze kwenyika vakaita sesu kwanzi tiri vatopo tinofudza ng'ombe, ndo zvandaida kungotaura izvozvo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Rinoona nezvekudzivirirwa kwezvirwere muAmerica reUS Centers for Disease Control and Prevention, amai Rochelle Walensky nezuro vakati America iri kuratidza kuti iri munzira yekubuda mudenda reCOVID-19, vachitarisa kuti huwandu hwevanhu vatsva vari kubatwa neCOVID-19 pamwe nekufa nechirwere ichi mumazuva manomwe achangodarika ndihwo hwakadzikisisa nguva dzose kubva zvatanga denda iri. Vachitaura vari kumuzinda weWhite House nezuro pakunzwa zviri kuitwa nechikwata chiri kutungamira kurwiswa kweCOVID-19 muAmerica, amai Walensky vakati huwandu huchangoburiswa hunoratidza kuti vanhu vanofanirwa kuve nechivimbo panguva imwe chete vakagadzirira kuti zvinhu zvinogona kungoshanduka chero nguva. Chipangamazano chikuru munyaya dzeCOVID-19 kumuzinda weWhite House vaAndy Slavitt vakatsinhira kumashoko anofadza aya vachiti huwandu hwevanhu vakabatwa nedenda iri hwakadzikira mumatunhu makumi mashanu ose emunyika kekutanga mudenda iri. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tabata chizvarwa cheZimbabwe vaJona Masia vari kuWest Virginia muno muAmerica.
Pane humbo hwekuti America yakunda denda reCOVID-19. Tiri kuona zvataurwa nehurumende kuti mamaski vanhu kana vakabayiwa vachirega zvavo kupfeka. Tiri kuona futi kuti masainzi kunyange makambani ekuti nawo hiring azara marodhi patinenge tichifambawo tichienda kumabasa. Uye kufa kuri kuita vanhu kwaitotaurwa mastatistics kuti haa zvadzikira zvapa 13%, saka kutaridza kwese kuti America yakukunda denda reCOVID-19.
Tichiona kuti kukunda kuri kutaurwa ikoko kunosvitsa pakunyevenutswa kwemimwe mitemo yanga iri kuyanga ichisungira vanhu kuti vange vachiramba vakazvidzivirira kubva kuCOVID-19. Hazvisi zvinozovhura here mikana yekuti denda ridzoke zvakare? Tichionawo kune dzimwe nyika denda rinomboti rikadzikira richisimuka.
Hongu, kurerutswa kwemitemo uku kunogona kuvhura mikana yekuti denda ridzoke, kunyanya kune vaya vasati vabayiwa mushonga weCOVID. Saka ndoseka hurumende yeAmerica iri kukurudzira kuti munhu wese zvake, kunyange kune vaya vari kunyunyuta kuti haa kudai zviri ndezvekuti tibayiwe kazvimachip, ngavaende vanobayiwa, nokuti izvozvo ndo zvinokonzera kuti kana asina kubayiwa unobatwa nacho. Uyewo pane mamwe avanoti mavarians ari kubvawo kune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana, anenge asina kubayiwa anogona kubatwa nazvo. Akabayiwa ari pari nani unogona kubatwa, asi hazvizonyanyi kumukurira nekuti anenge akabayiwa aine maantibodies mumwiri wake.
Kuuyawo nyaya yekuti vana vane makore anobva pagumi nemaviri zvichikwira vakubayiwawo nhomba, munoona zvichirerutsawo zvakadii dambudziko irori?
Izvi zviri kutorerutsa chaizvo dambudziko iriye nekusununguka kuvanhu. Tiri kuzviona inini kwandinogara, vana vari makore 16, 17, 18 mahigh school kids vakatopedza kubayiwa. Iye zvino mugovera watiri kupinda uyu vatotumira futi tsamba yekuti vana ma12 years 13 ne14 ngavauye vatobayiwa. Saka izvozvo zviri kurerusa. Tiri kuona kuti kana zvaiitwa mumacommunity zvokuti vana mateams vatambe masoccer games, vana vachienda kumacamps, zvese zvavakutorongwa nekuti vanhu vakuziva kuti kana vana vakabayiwa nevabayiwa hapasina dambudziko riripo.
Avanga vari chizvarwa cheZimbabwe vaJona Masia vari parunare kuWest Virginia muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvose zvichange zvichidzoka munyika zvichange zvichisungirwa kugara kwazvo zvoga kwemazuva zvichibhadhara zvoga mari senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti munhu mumwe chete akafa neCOVID-19 kuulawayo, vamwe makumi maviri nevatatu kana kuti 23 vakawanikwa vaine chirwere cheCOVID-19. Sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti bato reZANU-PF riri kumanikidza varairidzi kupinda misangano yezvematongerwo enyika munguva dzebasa. Asi ZANU-PF inoti hapana munhu ari kumanikidzwa kupinda misangano yayo. Tamba tashuka kumagume chelongwa chedu cha nasi. Iwe inesu zwakare maniro wa nasi. Apotia kupaizime na umu. Kana mchida utitumira tamba mboja. Zitumire ku studio 7 at voanews.com. Munobwanisa kunzwa na uzedu pa www.voashona.com. Ndiri mu Washington DC. Ndini Jonga Kandemiri. Nchiti mwospira zwakanaka. Vatere.